vachitaura nestudio 7 mushure mekuturwa kwemutongo nedare reconstitutional court mutauriri wecrisis coalition in Zimbabwe vatavan moyo vati vatongi vedare iri havana kutonga zvejekerere vamoyo vati pakuturwa kwemutongo hapana kana chakaipa chabudiswa chakaitwa nesangano reZimbabwe electoral commission ZEC kana ZANPF
kaona zvikuru sakuti dare richitungamirwa nevakuru vanoaiwa vamalaba rairatidza zvikurusa kunge rainge rakatsigira vaviri vamwe vose kunze kweveopposition mukutsamhira kune veopposition vaitaridza zvikuru kunge vainge vakagumbuka paisumuka veopposition vachipa nhunha dzavo tazviona zvakare mukutura mutemo wamutongo wavo kuti havana chakashata chavanoona padare rezeki izvazvi hationi kunge zvinoenderana nekufamba kwakanaka kwekusumudzirwa kwesarudzo dzemunyika vangadai vakatarisawo zvakare zvakataurwa neopposition kuti zvigadzirise kubatwa kwebasa remaelections kuenda mberi
vamoyo vatiwo kupiwa kwomutongo wekuti vachamisa vabhadhare magweta vamunangagwa nezek zvinodzorera utongo wejekerere
vanobvawa zvakare varova veopposition nemutongo wekuti vachange vachiutora makosi ekugadzirira dareri zvose izvi zvinoita kuti ramangwana vanhu vasange vachiona zvakakodzera kuenda kumatare nekuti pachavo paanenge achibata basa anenge asingataridzi kunge akazvimirira oga uyezve mitongo yavanozopa yekuti ngavatarisane nekugadzirwa kwemari dzose dzakasanganisirwa pakudaro vachinge vachiibhadhara vavivo ndo basa remataredzi mhosva kuti rigadzirise nhunha mukurarama kwedu
sachigaro wemedia institute of southern africa zimbabwe vagolden maunganidze vatiwo chinangwa chavo changa chiri chekuti vanhu vese munyika vazive zvanga zvichiitika mudare vati kunyange hazvo zimbabwe broadcasting corporation yanga ichibudisa zvaiitika mudare vati vanoshora kunyimwa kwevamwe vatori venhau mukana wekubudisa zvanga zvichiitika mudare reconstitutional court izvo zvapa kuti vamwe munyika vasaziva zvanga zvichiitika
basa redu kana kuti chitemo chedu ndechekuti information isvike kuvanhu nekukasira ZBC hongu yakaita live streaming tinozvitenda uye tinofara nazvo asi isu pataikumbira taida kuti pasawanikwa kana umwe zvake anotadza kuona kana kuziva zvinenge zvichiitika mumatare nekuti nyaya iyi yanga iri hombe uye inyaya yekuti munhu wose aida kuziva nezvayo ine public interest saka kunyange tichishanda tichienda mberi ticharamba tichingokurudzira hurumende iripo kuti ikwanise kukoshesa kuti vatori venhau vasvitse mashoko kuvanhu vasingadzvinyirirwi
sangano rinomiririra makereke rezimbabwe divine destiny network rinoti mutongo wapiwa uhwu unonetsa kugamuchira mukuru wezdd bishop anselimo magaya vati nguva dzakawanda matare emunyika anotonga zvisina kururama vamagaya vati chinonyanyovanetsa ndechekuti vanhu vezanupf vanga vachitogadzirira kugadzwa kwavamunangagwa kunyange zvazvo dare ranga risati ratora mutongo waro
semakereke tinotora nokutarisa zvabva mumatare edzimhosva semutongo unonetsa kugamuchira nokuda kwechikonzero chekuti kakawanda chaizvo makotsi edu paanogonawo kutonga mutongo usina kururama semuenzaniso pavakatonga kuti kubviswa kwakaitwa vamunangagwa kwakaitwa vamugabe kwakuri pamutemo kwakusiri kuanga tinoziva kuti vanhu vezanupf vanga vachitogadzirira kuti vaite inauguration even mutongo uyu usati wapiwa saka tinobva tanetseka kuti vanga vaziva sei
bishop magaya vashorowo mdc alliance vachiti hainawo kukwanisa kuratidza dare umbowo wakati tsvikiti
zviro kwazvo pane zvinhu zvaitaurwa nemutongo uyu zvinoratidzawo kuti veopposition havana kunyatsoita basa ravo nemazvo mukupresenta mafacts anogutsa asi isusu kana chitarisa semachechi tinofunga kuti nyaya dzemafacts handidzo dzega zino kwana kuti uone kuti nyaya inobatwa muzvokwadere. Pane mbavha inogona kuba, but yoba zvine sophistication zvotadza kunyatsoprofika asi munhu haba.
Dare reConcord rarasa nyaya vachamisa richiti vakatadza kunyatsobudisa humbo kubirirwa kwesarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.